manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 28/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika rinoumba komiti ichaferefeta uori muvakuru vakuru veZimbabwe Travel Authority. Varimi vochema-chema nekukwira kwenyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwemombe dzavo.
Mapati wakakita kwaita kuze mabanditi chayo kuta kuze vanhu vane mhosva hombe vakafara muno munyika musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachiniwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka
nhasi tichakupai hurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato recitizens coalition for change vari umiriri wemukobha vamos chibaya vachitsanangura nezvemagariro avo vari muusungwa Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vamwe vezita Mangaliso Ndlovu nezuro vakadoma komiti yakakosha yevanhu vashanu ichaferefeta kuona kana vakuru vakuru veZimbabwe Tourism Authority vakaita zvouori mukuzvipa mazimari ekubatsirika munguva dzeCOVID-19 anosanganisira mari yekushandisa kumazororo pamwe nekuzvitengera chikafu. Komiti iyi inonzi ichange ichitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vari sachigaro uye iine vamwe vakuru vemuhurumende kubva mumapazi akasiyana-siyana. Komiti iyi inonzi ichange ichitsvaga kuona kuti mari dzekubatsirika idzi dzakanga dzabvumidzwa here uye dzakapiwa zvichienderana nemutemo wePublic Entities Corporate Governance Act here. Asi vanhu Lovu vaudza Studio 7 nhasi kuti havasi kuti pane uori hwakaparwa asi kuti vari kufungidzira kuti pangadai pakaitwa zvouori. Vati kana pakazoonekwa kuti pakaitwa zvouori ndipo pavachazopinza komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti hapana zvitsva pane zvaitwa izvi vachiti zvinongoperera mukutaura pasina anosungwa nenyaya dzekuita zvouori muhurumende.
Chekutanga chatinofanira kunzwisisa ndechekuti izvo zvinhu zvinongogara zvichingoitwa mumapazi ehurumende kana kuti muhurumende kuti vaise makomiti akafanana newayo asi chinozobuda hapana. Tingangoona hangu saminista aruda kungoitawo zvinoitwa nemamwe maminista kana pachinge pabudiswa nhau dzeuori mune mamwe mapazi ehurumende aanenge ari pasi pake. Matanho atorwa iwayaya matanho angogara achingotorwa nehurumende saka isusu sebazi rinoonawo nezvekurwisana neuori hapana chitsva chatinoona chichabuda pamusoro pedanho iro riri nokuti hapana atinomboona achizoenda kana kuti achiiswa pamata red mosha kana kuti nyangwe akaiswa anhu pamata red mosha asi nyaya yacho inozongofa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa muri kuti hapana zvitsva zvinhu zvagara zvichiitika mumapazi ehurumende tingati here panenge pachizowanikwa vanhu havasina mhosva dzavanenge vapara.
Nyaya dzeuori dzakatekeshera muhurumende uye zvemapazi ehurumende. Chinonetsa ndechekuti vashandi vehurumende vanoona zvinenge zvichiitikawo kune vakuru vakuru vari muhurumende kuti nyaya dzeuori dzinongoramba dzichingoitwa pasina munhu ambosungwa. Saka chidokwa dokwa chikurwisa uori kana chekuda kugara upenyu huri pamusoro-soro chakanyanyisa mune vashandi vehurumende ndokusaka muchiona vakuitawo mapitse kana kuti makwikwi nevamwe vakuru vari mushandira muhurumende. Saka kana pasina hurongwa hwakati chikiti kana chidokwa doka chinofanira kuitwa nehurumende chekupedza uhori, nyaya dzakafanana neidzo dzidzi tichangoramba tichidziverenga tichidziona dzichiitika, nekuti hurumende haina shungu kana kuti political will yatinogara ichingotaura iyaye yokurwisa uori. Vanorwisa uori pamuromo chete kana kuti mumapepa, asi zvinenge zvichiitika pasi apapa zvakasiyana nenge zvichitaurwa nevakuru vehurumende.
Vanga vari vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti varimi vose vekumaruwa pamwe nevemapurazi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita nyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwezvipfuwo zvavo zvikuru mombe. Mutungamiri wesangano iri amai mai wePGT vanoti mbavha dzemombe idzi dziri kuuraya mombe dzichitora imwe nyama dzichisiya imwe masango madziri kuurayira, vachiti dambudziko nderekuti kune vanotenga nyama iyi zviri nyore, izvo zvinoita kuti mbavha dziwane simba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dambudziko rekubiwa kwemombe idambudziko riri kushungurudza varimi vemombe zvikuru. Varimi vari kurasikirwa nemari zhinji pamusana pekubiwa kwemombe kumaruwa nemumapurazi. Chinonyanya kurwadza ndechekuti mbavha idzi dzinouraya mombe votora nyama vachisiya mabhonzo, matumbu nemaguru zvemukati, vozonotengesera vanobika mumadhorobha avo vanotenga nemutengo wepasi zvikuru, asi vachiziva havo kuti vari kutenga nyama yemombe dzakabiwa.
Zvii zviri kuitwa nemapurisa pamwe nevarimi kudzivirira dambudziko irori? Tinoona kuti riri kuramba richitekeshera amai jiti.
Mapurisa pamwe chete nevarimi kana vari mumabhizinesi emombe vana makomiti anonzi BAST, Business Against Stock Theft, aya anobatsirana nevarimi namapurisa kuchengetedza zvipfuyo. Dambudziko riripo ndeyokuti vamwe vedu havakoshesi kuvawo nhengo yemapato aya, asi ari makomiti anobatsira zvikuru panyaya yekuchengetedza zvipfuyo zvedu.
Tingati here mitongo iri kupiwa kune vanenge vabatwa vachiba mombe haina kusimba zviri kuita kuti vanhu varambe vachiba mombe?
Mitongo iri kupiwa vapari vemhosva vezvipfuyo ndinoona yakakodzera kuva zvairi, nokuti ndinoona sokuti kuwedzera mitongo handizvo zvinoita kuti zvipfuyo zvisabiwe. Ndinofunga kuti zvimwe zvacho inyaya yokuda kupfuma nekukasika, nokuti vanoona sokurima riri basa guru rinotora nguva kuti vawane maretens. Vamwe vava neunyope hwekushanda, vanoona sokuti kuba kunoita kuti vararame.
Ishoko ripi ramungasiyira varimi nevateereri pane ino nguva takatarisana nayo nyaya yekubiwa kwemombe?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti ngativei vigilant nekuchengetedza zvipfuyo zvedu, tishande pamwe chete namapurisa, tibatsirane nekuteedzera mitemo yetrespassing tichisosawo nzvimbo dzedu.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vari parunhare kumacheke neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemuvhuro kuti tinzwe kuti nyaya dzekubiwa kwemombe dzakwira zvakadii kana kudzikira zvakadii kubva mugore rapera, asi vanoti mapurisa ari kuita zvose zvaanogona kurwisana nedambudziko iri.
Nyaya dzemombe dziri kuhongwa, asi mapurisa vari kuita mapatrol, mapurisa vari kudzidzisa vanhu mhondo dzichengetwa sei. Ndofunga ndinokwanisa kutaura musimande kuti titi isusu nyaya idzi dzakakwira kana kwete. Ndaona ripoti yedu yokupera kwegore.
Tiri kunzwa kuti ivo vari kuba mombe havari kuwana simba rekuba mombe nekuti vari kuwana kwekutengesera nyama kune vanobika munzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengeserwa chikafu. Mapurisa ane zvaanokwanisa here kuita kuona kuti ivo vari kubika chikafu ava vatenga nyama kune mabhucha akanyoreswa?
Mazuva apera aya mapurisa akaita yatoti pachirungu maredzi kuvanhu vese vanotengesa masadza nzvimbo dzakasiyana siyana madhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Dana Gweri, Masvingo nedzimwe nzvimbo, tikasunga vanhu vakawanda. Zvinhu zvatogara tichiita, tichaendera mberi tichizviita, tinongokurudzira vanhu kuti ngavatenge nyama kumabucha anima payment, mabucha anima revenues. Zvinobatsira kuziva kuti wani vanhu vasotengeserwa nyama ine zvirwere here, chepiri vanhu vasotengeserwa nyama yakabiwa here. Ndozvimwe zvatokwedzera veruzhinji izvozvo izvo.
Tinozivawo kuti kune makomiti anoitwa nevarimi vachishanda nemapurisa. Zvii zvamungaitawo kurudzirawo varimi kuti vange vachipinda mumakomiti akadaro iwayo?
Nzvimbo yega yega ine varimi kune mapurisa, ngavatore mutana vapinde kumakomiti aripo iwavo. Zvinobatsirawo mukurwisana nenyaya dzekubiwa kwemombe.
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nemusi wesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruva nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi wesvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita munofunga kuti ndiwo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rikashandiswa, tinokupai mubairo weredhiyo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Miriam Madziva Sibanda, avo vanova ivo mumwe wevapepeti venhau vakatanga kushanda neStudio 7 makore makumi maviri apfuura. Nepenyuro yeStudio 7 yakasvitsa makore makumi maviri tichipenyura nezuro.
Kune zvinofadza kuti takatanga chinhu chakange chakanaka, chakwanisa kurarama makore saya tichikura. Nokuti ndinoiwe kana zva takatanga Studio 7 yanga isina mutsindo wayanayo iko zvino. Asi zvinhu zvinongofadza uchitarisa mashure kwatakabva matorero ataita nhau nekuzotumira nemaitirwo acho azvaakuitwa iko zvino. Aiwa, takabva kure. Asi zvinongoratidza kuti nyange isusu tirisu takatanga zvedu, imimiwo makazouya muchienderera mberi nebasa, muri kungoenderera mberi nebasa muzvakanaka, uye mhepfenyuro iri kukura ichibatsira kutaurira vanhu vari kumativi mana enyika zviri kuitika nerimi dzavanokwanisa kunzwa. Vachizvinzwawo ivo panhepfenyuro, pane kungonzwa vatungamiriri chete, kazhinji ndo vanopiwa mukana yekutaura.
Mungati imi zvii zvanyanyosanduka pakutepfenyura kwamakatanga muchiita nezvamakuona zvaakuitika mazuva ano?
Ndofunga maitirwo azvaakuitwa. Ndinoyeuka mazuva atakatanga pantine yaya yanonzi pachirungu marekodha airema chaizvo, aida mabhatri, aida madhiski acho, uye kuzogara pasi kuti unyore ugotumira tainge tisina masaisai kana kuti internet connection pachirungu taitoenda kune ainzi internet cafe wotumira nyaya yako neemail womirira kuti igadziridzwe ikoko kuWashington yodzoka mainheya wozomhanya kuchienda kumba womirira kuti ufonerwe kugoita recording asi uchitarisa iko zvino zvizhinji zvinhu izvi zvaakukwanisika kuita parunhare mbozha nekuti masaisai aripo panhare mbozha ipapo saka ndinoona kunge zvareruka kana kutora vanhu vachitaura zvaakungoitwa zvese parunhare mbozha saka ndozvimwe zvinhu zvatirerukei izvozvo
tombotarisa izwi remadzimai panhepfenyura muri kuona rawedzera here kana kuti pane zvimwe here zvingaitwe kuti izwi remadzimai riwanikwe richinzwika
zvatikwirirei Marvelous asi pachi nemukana wekuti izwi remadzimai riwedzerwe nekuti ukatarisa uwandu hwemadzimai uye kuti mukurarama ndoo vane mutoro mukuru wekuona kuti nyika iyo inova inotangira mumhuri mhuri dzamira muvana vadya vapfeka zvese zvakatarisana nemadzimai asi ukazoona kunoitwa mitemo inobata mararamiro edu madzimai hatisati tanyatsosvika pekuti tingakwanisa kunge tichikwanisa kuvandudza mutemo tiri tega tikati ngatimirei semadzimai tiri kuda kuti ichi chiitwe tinova chinhu chichiri kutoda kuti madzimai ashande pamwe chete kwete vari vega asi vaunze varume pamwe chete vavatsigire vaone kukosha kwekuti madzimai apihwe mukana wetaura zvavanofunga zvavanoona mararamiro avari kuita nekuti tinoti anoziva kuswina kwesangu ndiye akaijeka saka madzimai anoziva kuoma kweupenyu naizvozvo vane masolutions ekuti zvingagadzirikwe sei upenyu hugorerukira munhu wese
tomboti pane vamwewo vechidiki madzimai vari kufungawo kuita basa iro rekupepeta nhau ngavapawo kurudziro yekuti chii
kurudziro ndeyekuti mikana iriko asi inoda kuti unge uri munhu ari kuziva zvauri kuda nekuti miedzo yacho irimo yakawanda mubasa rekupepeta nhau udzvinyiriri watingati uya pachirungu sexual abuse iriko zvakanyanya zvinova zvinhu zvinofanirwa kuti munhu kana uchinge wati uri kuda kuita nhau unofanirwa kunge uchizviziva izvozvo abuse yacho inotanga pamashandiro amunoita nyaya dzaunopiwa kunzi unyore semudzimai unogona kuona unziwo haupiwe mukana wekushandawo panyaya dzinogona kunge dzichinzi kana riri pepanhau dzinoenda papage 1 dziya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemurongi wemisangano mubato reCitizens Coalition for Change uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya kuti tinzwe kuti vanga vachibatwa sei vari muusungwa
Majonga mapatu akatisa kwaita kuti mabhandi tichayo kuita kuti vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika zvakaoma ndingati muti watakasungwa takainda nerori vanhu vachiniwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka taenda kumasales eparare central haatiri kushanda ese hakuna mvura hakuna zvakare matoilet ndikanga ndiende mberi ndichiti tazoenda kuHarare Remand Prison kumajonga masales aripo anofanira kuti vanhu vagare vari 40 asi taigara takapikirana sembeva dziri mumwena vanhu vari kuma150-180 vanhu vachirara vakamira toenda zvakare kubva kuHarare Remand Prison toenda kumagaredzi mosva motokari dzinoshandiswa dzofanira kunge dzine vanhu kuma80 asi taipinda tiri kuma200 mota imwe chete vanhu vachipikirana zvakare vamwe vachifenda saka ndingati mabatiro ataita asi mabatiro evanhu vasina mhosva yavakapara taita kunge vanhu vakatota mhosva inosisa asi pasina mhosva takapara mukomajonga
chii chingo aita kuti mufunge kuti maibatwa zvakashata tichiona kuti vasungwa vese vanenge vachingobatwa nenzira imwe chete
izvi chinangwa chevanhu ava madzinyangwa ndeche kuti tinge tichidzokera sure nehondo yedu yeshanduko tine tichidzokera sure kushandira vana veZimbabwe kuti vaone ramangwana rakanaka asi regai nditi mukoma wangu hatidzokeri sure kuti munyika muve neshanduko inonzwa budiriro munyika muve neshanduko inonzwa rufaro munyika muve neshanduko inonzwa hurumende yevanhu
tosvika pamhosva yamaa muchipomerwa imi makatambira sei mhosva iyoyi
chokutanga regani kugadzirisa mukoma jonga chonzi mhosva ipapo hapana nekuti misangano yekuitira mudzimba inobvumidzwa hakuna mutemo munyika yeZimbabwe unodzivisa vanhu vaite misangano yavo paprivate place paamba ite private place hamutizi muzivise mapurisa saka hapana mhosva yatakapara vakapara mhosva ndeavo vakasungwa vasina mhosva
asi kamuri kunzi maamuine chinangwa chekukonzera mhirizhonga kuungana kwamaiita vachibaya
icho ndo chinangwa chevakatisunga chinangwa chedu isusu chaingova chokuita musangano wedu maitiro atinongoita nguva nenguva chinangwa hatigoni kupihwa kuti mamuchitaka chinangwa chakati nekuti musangano wedu hapana mhirizhonga yakaitika hapana mhirizhonga yanga iripo saka iye akaraudza kuti vanhu varungana apa vaitata mhirizhonga ndiani
tosvika panguva yamakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso makanzwa sei mushure mekunge mapiwa mutongo iwoyo kuti mubvise mari yechibatiso
chekutaura kwandaita chokutanga ndechekuti handigoni kana tigoni kufara chikonzero chiri chokuti hataifanira kumbosungwa nekuti hatina mhosva tasakapara saka takatogumbuka kuti mapurisa aya nechihurumende chacho vakanotitamisa kunotigumbura nokuti zvavakatiitira hazvaifanira kumboitika isu hatina mhosva tasakapara saka hatigoni kufarira kupuwa mutongo wekunzi endai kudzimba amuchina mhosva yamapara zvokazvizitangwe zvinova neZimbabwe kuti misangano yemudzimba hainei nepolisi clearance inobvumidzwa naizvozvo hataifanira kumbosungwa mukoma jonga
kana muchiti imi mamusingafaniri kunge muchimbosungwa muchateedzera here zvakatarwa nematare kuti munge muchienda kunozvipira kwamapurisa sondo rega rega nezvimwe zvese zvakadaro
zvese izvo tinotevedza asi mutemo wenyika unotibvumira kuti kana tikange masungwa zvichiri pamutemo zvisina tsarukano munotendedzwa kusungisa kana kusunga uyo wacho anenge akusunga mutoa mhosva yamapara saka zvose tichateedzera isaka nguva ikoti aiwa ava vakatisunga hatitina mhosva yatapara tikaitwa inonzi unlawful detention tikagara mukati zvisina tsarukano tichateedzera mutemo kuti vanhu ivavo vaite brought to justice
tonzwawo kuti kune nhengo dzakabata chirwere checovid-19 dziri muusungwa dzakakwanisa here kunge dzichiwana kurapwa kana mishonga
sezvamunongoziva kati ine hama yedu yakabatwa necovid ndeyezvematsanangura pataigara nemagariro anoita kuti pave nokutapuriranwa nechirwere checovid atipindura mbvunzo yedu hakuna mishonga iriko vazuru rakapinda nyoka hurumende yatadza chaanandoita kugona kuti vana vezimbabwe vafare kuti aiwa vatamisa chitorai mimi nyika yende mberi munyika muve nebudiriro muve nemusaro muve nehurumende yevanhu
manga makateerera kumurongi wemisangano mubato reccc uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaamosi chibaya muchirongwa chedu upenyu hwedu munhau dzemitambo vanotungamira mitambo vesports and recreation commission vanoti vaisa chikumbiro kuhurumende kuburikidza nebazi rezvemari kuti ipe mari kuzvikwata zvenhabvu zvenyika zvemawarriors nemite warriors michael kariati anotipa nyaya iyi
sachigaro wesports and recreation commission vagerald mulochwa vanoti vane chivimbo kuti chemwe chavo chichanzwiikwa chitevera ruyamuro rwavakawana apo mawarriors akaenda kuAfcon Gorapera.
Football at national level, that is the Warriors, the mighty Warriors, should be funded, you know, from the treasury. That's our recommendation, and then it's for government to work.
Takakumbira kuhurumende mari kuti vabatsire maWarriors asi tiri takamirira kuti tinzwe kuti vachatipa here kana ndavasikotipa.
Vamunotwa vanotora kuda kuti Zimbabwe itevedzerewo zvinoitwa nevekune dzimwe nyika uko hurumende dzinopa mari kuzvikwatsa zvenyika apo zvinotamba nevekune dzimwe nyika. Vamunotwa avo vanove zvekare mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti panosvika musi wa31 kurume gore rino mapazi ese ezifa anenge aita sarudzo votanga hurukuro neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzeutungamiri hwenhabvu. Izvi zvakauya mushure mekunge SRC inove bazi rehurumende yakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. Nengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza asi inofarira kutanga yagadzirisa zvakadzivisa Zimbabwe munhabvu yepasi rese.
Izvo tinonzwa tichifara chaizvo kuti vanenge vakupuwa mari. Asi tine rimwe dambudziko ratinaro rekuti kuti hurumende iyoyo at the same time vakaita kuti vavharise vakomana kuti varegere kutamba international games. Saka zvinhu zvekuti kuti vape maWarriors mari vasingatambi international games ndevapana towadawo futi kuti vapana ivo vangachiwana exposure yekuti vaenda vachinotamba bhora kunze inezvi takangobvarirwa tumukati. Saka atisati taziva kwatiri kuenda sofa.
Ukuwo mutsigiri wedynamos vakennedy tatenda gova vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza.
Kutenda hurumende is an improvement kumaplayers edu. Mukupiwa kwavanoita mari ndoshungu dzavanoitawo mukuramba wavachida kutambirawo nyika. Uyezve tinotenda nekukuridza hurumende kuti irambe ichisponsa maWarriors edu nemamighty Warriors.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Muve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. MaWarriors akapedzisira kutamba nedzimwe nyika kuAFCON 2022 uko vakapedza vari pasi pasi mugungano raisanganisira Guinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai mashoko abva kwamurimi vatereri ari pamusoro pekusvitsa kwakaita Studio 7 nezuro makore makumi maviri yaparurwa.
PaStudio 7, PaStudio 7, mamuka sei, munotaura namukuma Japera, ngwe yandirei kuno kuSouth Africa, patendo. Chiti makorokoto, makorokoto, pane fenyu yevanhu, nefenyu yeStudio 7. Tinotidai musipo, tingadai tingazvi zvinoitika munyika, makatikoshera. Rambai makadaro, rambai makadaro, neunyanzvi hwenyu. Tinokunzwai tiri kuno kuSouth Africa, tinokunzwai tiri kuZimbabwe, tinokunzwai chero kwatinenge tiri. Makatikoshera tinokutendai vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing nevamwe vose vana Jeeps Juve nevamwe vose nevose vakafoma Studio 7 nokoketedzai. Chiri chishuviro changu ini zvangu ndechekuti dei yawedzera nguva yekutefenyura naudzisire dei kana kuti dai yatefenyura zuva rose tingafara zvikuru. Ndinotenda.
Makadiko yeStudio 7 isu tinongoti makorokoto makorokoto, mwana ari kukura. Tinotenda nenhau dzenyu vana mukoma tananoka hwande. Ndinonakidza venyu dzenyu dzamunotipa. Munotigonera mese, handingakupedzei nemazita. Makawanda veStudio 7. Shure yangu ndinongoti emawanawo muzinda muZimbabwe, mavako muzinda wenyu muZimbabwe weStudio 7. Nyonga dzine dzanyisa kuindika mamurwa mangoma muchimhosera mirwa mangoma. Nunca as minhas já desora. ndozvanongo kunamata kuti haizi the 7 yawanawo muzinda muZimbabwe. Ndinotenda hangu ndini Peter Chwara.
Makorokoto makuru kustudio 7 kuti masvitsa makore makumi maviri muri mumurima yebasa rokushandira nyika yedu yeZimbabwe. Rokushambadza nhau musina divi ramunorerekera asi makazembera pabango romhizha kwenyu wokukusha nhau dzezvinoitika munyika.
Tinotenda vose vatumira mashoko ekukorokotedza Studio 7. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gaino kumedisaidi.